Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondorega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa, tinava Elvis Mugari, umwe wevechidiki anoita basa rekurwira kodzero dzevanhu. Tichikurukura nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zviri kunzi zviri kuitika munyika. Vamugari, ndinomugamuchirai muchirongwa, makadii henyu, tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika.
Ndinofara vahove, ndinotenda nekuva neni muchirongwa pazuva ranhasi. Nyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa nehurumende yavamunangagwa nehurumende yeZANU-PF inyaya inotisuruvadza zvikuru. Zvinotiratidza izvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kuremekedza bumbiro remutemo, vatora constitution vakaiisa pasi petsoka dzavo. Zvinotiratidza izvo kuti zvoshuwa vamugabe vanga vari nane pana vamunangagwa. Musi watakapemberera tichibvisa vamugabe, takapemberera n'anga yakabata mai.
Ngatimbobatai nyaya yematanho ari kutorwa nehurumende ekudzivirira chirongwa chekundoratidzira migwagwa. Vachiti chirongwa ichi chikaendera mberi kunokwanisa kuitika mhirizhonga. Tipo maundireni.
Matanho ari kutorwa nehurumende matanho anosuruvadza. Vamunangagwa vari kusevhaivha neyatinoti state capture. Vakabata vakaisa muhomwe institutions akafana nepolice, judiciary nezvimwe zvakadaro zvinorana nyika. Saka hatishamisiki tichiona mapurisa nehurumende vachirambidza MDC kuti ipinde mugwagwa ichiita nyunyuto dzayo. But bumbiro remutemo ukarivhura section 59 inotipa munhu wese zvake kodzero dzokupinda mugwagwa tichidemonstrator tichisa nyunyuto dzedu kuhurumende. But problem yatiri kuona ndeyekuti hurumende iri kurambidza kuti vanhu vaexercise marights avo.
Tichitaura so kune vechidiki vari kuhwanda nenyaya yekuti kune vanhu vari kupambwa nevanhu vari kunzi vasori. Seumwe anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambira sei?
Zvinhu zvinotirwadza vahove kuona vechidiki vachimbunyikidzwa, kuona vechidiki vachirara mumasango, vachitiza dzimba dzavo, vachidisconnectana nemhuri dzavo vachindotsvaga rubatsiro, kutsvaga kuchengetedzeka mumasango nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Basa rehurumende mukoma Mike nderekuchengetedza vanhu nezvizarwa zvenyika.
Tichitarisa mutemo weposa uyo unopa masimba kune mapurisa ekudzivirira zvirongwa zvakafanana nechirongwa chekundoratidzira, takanzwa vanhu vazhinji vachiti havasi kufara nenyaya iyoyo, vachiti nemaonero avo kodzero dzavo dzanga dzichimbunyikidzwa. Asi kune matare anobvumirana nemaonero emapurisa, munoti nazvo izvozvo?
Isu vekodzero dzevanhu takanga tiri kutaura zvakare tikamboisa zvinyunyuto muparlamendi nekuhurumende tichiti mutemo woposwa unofanira kubviswa, because mutemo woposa is not in line with the constitution kana nebumbiro remutemo rakabuda nevanhu mugore ra2013. Bumbiro remutemo section 59 inopa vanhu kodzero dzekudemonstrator, inopa vanhu kodzero dzokuita petition, inopa kodzero vanhu kodzero dzokuita dzokisa nyunyuto dzadzo kuhurumende. Chimwe chisina kuitwa nehurumende yamunangagwa chatatiri kutaura ndechekuti vatadza kuita alignment yeconstitution nemamwe malaws ari kudzindirira kodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvinotishuruvadza, isu sevarwi vekodzero dzevanhu tiri kuramba tichiti mapurisa must be independent, judiciary must be independent, zvakare mitemo iyo isiri aligned with the constitution must be aligned with the constitution.
Vamugari, pese panoitwa chirongwa chekundoratidzira pane vanhu vanorohwa uyezve kune vanhu vanorasikirwa nemari, muchiri kukurudzira vanhu here kuti vaendere mberi vachindoratidzira?
Tinoona kuti hurumende yatinayo haina kushanduka pane hurumende yakanga iripo even kubva panguva yaSmith. Chakaita kuti madzibaba edu naana sekuru vaende mumasango vandorwira kodzero inyaya yazvinhu zvatiri kuona nhasi, inyaya yekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu. Saka isu tine bumbiro remutemo mukoma Mike, ende bumbiro remutemo ticharamba tichiriteedzera. Bumbiro remutemo rinoti kana tine zvinyunyuto zvedu, nzira imwe chete yekuisa zvinyunyuto zvedu kupinda mumugwagwa kunyora mapetitions tichiendesa kuhurumende. Saka isu hatingaregi kurova gudo nekuti gudo rabata kumeso. Ticharamba tichipesista tine bumbiro remutemo, tichiita zvinodiwa nebumbiro remutemo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamugari. Nguva ndiyo yadyanana, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomhara, nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei padandemutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIG MYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Anokuoneka ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye bye!